Mozi ya she a se kuru proper bless Mavi Miles H Koka na muvakidzani achienda kuvatorwa wotorwa ne police pajekerere uchishorwa achinyeba duda rapper mana great for my next door anoongorora mota dzikusiya nzvadzangu vakandiona ndina simba da kuzotrukunwei vanota ndina hunwa ndivatima mukasei havadi kuona ndine paperback vada kuzotmunei takambonzi ndaba host pipe ndinoit sei boss wangu mswe Tuesday akandivisitira ndikasara ndakutaura ndakuita zvemagei vanhu ava ndivekupenga vanoda kundiona mugomba pandikasimudza drone mudenga nguva kuti ndakaromba havadi kuona shamwari dzangu wana comrade nyats vatinobadza hable bable vanoti madrugs vane chibharansi chakawanda vane brand dzembudzi ndakuvasetira konde jose.